Ephesus, the book of Ephesians, and I pray for you that you take this, what we are going to discuss, very seriously.
Amen.
We are going to discuss about being filled with the Spirit.
Amen.
So tichataura na kuti zvizvozvo zvinorevei. Asi kunyanya nyanya chii kuti zvakakoshera chii.
Amen.
Handi kunzwisana. Hazvibatsiri kuti ndikudzidzisa kuti kuzadzwa nemweya chii.
Amen.
And then we discuss, we are excited, we are what, we are even enlightened. And then we really don't understand. It's fruitfulness. Kuti zvinotisvitsa papi. Tinofana tichizva kuti zvinotisvitsa papi.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ephesians chapter number 5, verse number 18. Nichabata verse number 19. Verse number 19, ndo yakati koshera pa discussion e. So, ndirikunzwa kumweya mangu. I don't know, maybe we'll cover it all in one session. But ndirikunzwa kumweya mangu kuti tichaita ma sessions.
Amen.
Akati one day. Because this is very serious.
Amen.
Because I'm going to be declaring some things that are very radical.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ndichitora pakanyorwa nema apostola Paulo. Achitaura kukereke yoko kutanga.
Amen.
Achivaudza kuti zvinhu nezvinhu zvatakabatira izvi. Ngatichibvai tiende ku better things.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Which means our generation tinofanira tava kupi. Taifana takatotangira pa better things.
Amen.
Tatva mberi kwe better things.
Amen.
Tava kutsvaga better than better things.
Amen.
Handi kunzwisana. Better than better things.
Amen.
But I tell you, right now, the best gatherings of the saints around the world.
Amen.
They are still looking to become like the first church. But this is the mandate God has given me.
Amen.
To take you there where we should be.
Yes.
So I'm taking you past all that would go for.
Amen.
Back to first church. Better things. Better than better things.
Amen.
And even better than that.
Amen.
So my sessions are changed in a while. And I declare,
amen,
by the mantle of the prophet,
amen,
that is upon my life. That's, amen, exactly what's going to happen.
Amen.
That's exactly what's going, amen, to happen.
Amen.
That's exactly what's going to happen.
Amen.
So I'm going to lead you into a Christianity level.
Yes.
Which is beyond.
Yes.
It's beyond.
Mm.
That one, you can't find it.
Amen.
You can't find it. You,
amen,
can't. If you're thinking of our forefathers, too late.
Yes.
Amen.
You can't find it.
Amen.
If you are thinking of the today Christianity, it's late.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
You're going way past that.
Yes.
As for me, I am.
Amen.
And it's good for you to make a decision that, amen, you will too.
Amen.
It's very beneficial.
Amen.
Very, very beneficial.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kukubvisa kubadza. Ndokupa the highest level of a tractor.
Amen.
A fleet of tractors.
Amen.
Those are going to wait up.
Yes.
Amen.
Never that uno gona kupururuza, but I and look in your bear.
Amen.
Mnane gejo waka kutarisa zo, own a fleet of tractors.
Amen. Amen.
Aya. So that's what we are going to do.
Amen.
Mugapiwa mese baba ba 10 hectares. Yo ne bazarako ni matractor anokutaura.
Amen.
You see,
amen,
what I'm saying.
Amen.
It's the harvest of the Lord. It's the harvest ndizvo.
Yes.
It's the harvest of the Lord, but vangwane mapadza.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Vangwane masikiri, vangwane ma combine harvesters.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Chapter number 5, verse number 18. And be not drunk with wine, wherein is excess. Alright? Mark there. Let me just help some people. It doesn't say do not drink wine. I'm not saying go and drink wine or don't drink wine.
Amen.
Naturally, you know, I don't care about those things.
Amen.
I really don't. Hallelujah.
Amen.
It's very personal.
Amen.
My purpose is very personal.
Amen.
Amen. Amen. Maripa waka kuseva yu wanga uri wani.
Amen.
Wanga uri wega. Enzo waka kuza, zirumu ya mako.
Amen.
Anika vizini. Zwa waka nduza au, anika vizini. You understand? Some things are personal. But here, the sentiment of this. But be filled with the Spirit.
Amen.
Alright?
Amen.
Let me give you a prophetic background of what he's trying to do here. There were some brethren who were understanding that Vadi Pama feast our one right a holy communion Jagasia and Nesha Daku Tanas.
Amen.
Those messages and then tell us our set of us and shout, what does this mean?
Amen.
Holy communion, you must understand, these people are coming from the Judaic life, the way of life. Ma Juda aita anuzma ma festival. The feast of booth. The feast of the unleavened bread. Why all the ma festivals? Even the Sabbath itself, it was a festival of some sort.
Amen.
Parties. Feasts, gatherings of celebration, and they would eat together, meal upon meal.
Amen.
So generally Jews drink wine, not as it's juice for them, it's just juice.
Amen.
When they refer to wine, it's just drinks, it just means drinks.
Amen.
It means beverages. Amen. It just means juice. It's not really alcohol. They're not talking of alcohol.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
So when they say drunk now, pama feast manje, nekuda kwekuti vanhu vanenge vachingoma, vachingoma, handi. Zvakafanira pamuchato. Unogona kumwa 2 kana 3 mabhodhoro ema drink. Inguva yokufara. Ende anenge aripo. Handi kunzwisana.
Amen.
Are we together?
Amen.
Hapane Coca-Cola, pane majuicy. Ema mengo, echinu kuna kututula utanga ni Coca-Cola. Ndozo dama juices. Hanku nisana. Pani ma sparkling wine, acho ma zero alcohol. Ndozo tora later. Pamichatu ya karongika. Ziriko, hallelujah.
Amen.
Pama feast, pama party. These things are there.
Amen.
So this is what they will do. So, what generally happened with some Christians who were coming from that life to this life?
Amen.
The Holy Communion is the only feast yaka commandwa with the Lord.
Amen.
For these guys to hold.
Amen.
Which means they could choose to attend mangoma feasts ese, but not as Jews, but as Christians.
Amen.
And they were not supposed to go there and say we are going to this feast as a Christian feast.
Amen.
The only Christian feast that the Lord gave them was the Holy Communion.
Amen.
So they would actually hold a feast unto the Lord.
Amen.
It was feasting time. So they would drink and drink and drink, not to be drunk. But they are brethren who sort of understood wine, the more you get into it and into it, you get more focused. You get more meditative. Generally, that's what it does to everybody, whether you are a Christian or you are not. Hallelujah. Ndosaka vamwe vachimatima wise waters. Hallelujah. Ndokapinda mabhawa varume chevo Jehovah vati dhakwe mbichana vanotanga kudiscussa nyaya dzebasa chaiko chaiko chaiko. They begin to kuonesana life so.
Amen.
Hallelujah. Kutaura madhara vabva nawo amino zvanoita. Hallelujah.
Amen.
Because you are more focused. Zvinoita sekuti brain yako yavhurika so. Hallelujah. So, what is correcting here, Paul, is that don't substitute zvamunowana pawine. Never ever think that what you get from wine is bigger than what you get from the Holy Spirit.
Amen.
Are we together?
Amen.
So this was not rather a sharp rebuke. It was a gentle encouragement. Are we together? Tukunzisana kuri kubva nyaya iyi. Are we together?
Amen.
In other words, he's trying to tell you can never substitute the ministry of the Holy Spirit.
Amen.
In your life.
Amen.
With anything.
Amen.
Hapana chaungawana chaungati ndikaita izvi zvakafanana nekutungamirirwa nomweya.
Amen.
Hakuna zvinhu zvakadaro.
Amen.
Ende hazvizowanikwi.
Amen.
Muri kunzwisisa?
Amen.
Are we together?
Amen.
There are some brethren who do this, and just as wine is being warned against here, I warn you even against some of these things, just to help you.
Mm-hmm.
You see, chinu chino kubatsira ka, ngachi kubatsire.
Yes.
Asi uzive kuti mweya mutsvene ndo mubatsire mukuru chekutanga.
Amen.
The Holy Spirit is your helper, number one.
Amen.
Number two, he is the perfect helper.
Amen.
Some things help you, but they cannot help you perfectly.
Amen.
Are we together?
Amen.
Some things can help you, but they cannot what help you perfectly.
Amen.
There was a time the Lord came to me and he said, stop listening to sermons.
Amen.
There was a time I would download sermons, spend 4 or 5 hours of the day. Did you follow my sermon? Hallelujah.
Amen.
And I was coming to a certain point where I almost replaced the duty of the Holy Spirit.
Amen.
Nema semon.
Amen.
It's very easy to do that.
Amen.
Are we together?
Mm-hmm.
Are we getting this?
Amen.
Even things like speaking in other tongues. This is the sharpness of the word.
Amen.
This is why it says the word is sharper than any double-edged sword. Praise the Lord.
Amen.
This is very deep teaching, but I know you're getting it.
Amen.
Even speaking in other tongues, it should not replace the ministry and the importance of the Holy Spirit to you.
Amen.
Kunyanya ministry yake.
Amen.
Don't just say the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit. Say this generation yandirikubudisa mairi. Vanhu vane chavakabata but vakarasika ipapo mbichana.
Amen.
There are churches, the moment you just say the Holy Spirit, their hands are up.
Mm-hmm.
Some even want to fall on chairs. They want to roll on the ground and they are ready kuti service yapera. Just because you mentioned the Holy Spirit.
Amen.
Mwemtene move. What does it help you for the Holy Spirit to move?
Amen.
What do you know about His movement?
Amen.
Amen. Kuwana comfort room church. So it's not just about chair irpanu chair. Do they to pinam church tongo di chair irpanu. Chair irpanu di chefara tese. Church opera taka mira.
Amen.
And no rod juane makumbo. Are you getting what I'm saying?
Amen.
So this generation that we want to move away from, it sort of has that in a Muranga Royo.
Amen.
What we am telling our pan, we am telling our pan, we am telling our pan. Hallelujah.
Amen.
Can I see that one's one release a powerful worship song, Nas? And up on YouTube, we am banning some, we am saying.
Amen.
I'm telling you, you will find so many views.
Amen.
So many people are interested. Kunyanya iwa we ma churches are not maturity jiwa. Hallelujah.
Amen.
You go to these mainline churches, ana sayoja, iwa wawa, ana AFM, chiyi, ana Alliance, all these ones. Today, if you want their attention, just stand up and say the Holy Spirit.
Amen.
They welcome you with they welcome you.
Amen.
They welcome you.
Was
one of his daughter come with Chirasa, I stopped out Chizoka. And Varu Zoka, my church, why are you Zoka Zaka Simba? I'm telling you. Varu Zoka, when you are Mari Akawa discipline, and Varu Zoka, Bichana. They will surprise us. God is doing a great work with these mainline churches.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Such that you are a Vema ministry, man, you are now. They shall be disciplined.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Are we together?
Yes.
Hallelujah.
Amen.
But it's not just about mentioning the Holy Spirit. He is a work. He is a ministry in your life.
Amen.
A day-to-day ministry.
Amen.
A present time ministry.
Amen.
Ndakuenda kuna baba wangu asi andizo kusii muri moga. I will pray the Father, and He will send unto you another one exactly like me.
Amen.
Another comforter.
Amen.
I will not leave you orphans.
Amen.
Behold, I am with you unto the end of the age.
Amen.
So that's one job, yake, one duty of the Spirit, is for Him to be present with you.
Amen.
It's His duty to be present with you.
Amen.
And this is the greatest, one of the greatest things of why we should learn to be filled with the Spirit.
Amen.
Because if you are filled with the Spirit, you will discern the presence of the Holy Ghost. Kana waka zara, uchirarama, penyu weku zara na mwaya mpeni. Uchinzwisisa kukosha kuku zara nesimba ramari.
Amen.
You will learn to discern the presence of the Holy Spirit.
Amen.
You will learn to understand His mood for the day.
Amen.
When He speaks, you will be there to catch His word.
Amen.
When He directs you, you will be very happy.
Amen.
You will be swift in obedience.
Amen.
You won't be stiff-necked. Hamuiti sani naro na mwayamtene. Pani makristu anorara maupenyu wakuiti sana naro na mwayamtene.
Amen.
What a hard life. It's a difficult life.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mwayamtene manja wangu tauri language ya kunu taura ye masho. Wanu taura nima feelings.
Amen.
Wanu taura nima memories.
Amen.
Pani zunza wanu kurangariza. Wanu taura nima visions.
Amen.
Wanu taura nima scriptures. Mungo wano simu za shoko ilo rao kuzidiswa mkereke so. Wano kuzidisa.
Amen.
Wano kurangariza. Kutuujiru kuziwa ilo tunuwa wama rakati chibaya.
Amen.
Haufaniru kuwa ni kwa ipapo uchiita naro.
Amen.
Kana kupera simba kana mwiamte ni wataura niwe.
Amen.
Vashumira kwa uri.
Amen.
That's a very bad sign.
Amen.
You are in a very bad place. Because He is the strengthener. The Holy Spirit is the strengthener.
Amen.
How funny would you mention never minister kwa uri, you own zokuwa weak.
Amen.
Own zokuwa bedend, ne minister ya mwe mcheni.
Amen.
We should spit on that.
Amen.
We should never ever live like that.
Amen.
Are we together?
Amen.
Kutukarangarara scripture, unonzwa mwe wako uchiwoma. Ukarangara zitara Jesu unonzo wachi zokira kumasure ni upenyo wako. Oi, hai, no. No, my children,
Amen.
Never.
Amen.
That is not a holy life.
Amen.
It's not a holy life.
Amen.
That is not the life you should live.
Amen.
That's not the life you should live.
Amen.
How funny to come to Zita reva zoziwa wakuru wa ndinote urawa. Ukaona mzoziwa wa ndo zora manchi nongeza. Anita uri mazita evano. Andita uri for a reason. Asuko wano wa ndanongeza hao. Sana Emmanuel Makandi wako. Haufani kunzo hochi wira pasi. Nekuti vanu wakanzi na ishetre. Wakaita sana Samiru. Ndi uzewa kuti uri mu Israel. Uri mu Israel. Uri mu Israel. Onzo wa zitare kuti Samiri.
Amen.
Onzo wa kuti haiwa. Zama profiters. Hama profiters no neta. Ati zivi kuti mprofiters ya hii ndiyana. Chimbondi uza. Dae uri unozoona sei. Unozoona sei. Neza uno ziva pa msoro pa mprofiters Samiri.
Amen.
Unga zoona sei munu wakana kai babu. Asinde uzezwa wani mwarira akadzika akaudza vanhu vose kuti Samueri ndamuzodza ndepapi. Asi zita rake rakangogamuchirika.
Amen.
Nekuti mweya mutsvene vanofambisa zvimwe zvinhu. Pane vashanangurwa wavo vavanokuudzai kuti uyu chero musingamunzwisisi chimbonyararai.
Amen.
Mweya mutsvene vanozviita.
Amen.
Havadhimandi zvinhu zvavasina kuinvesta mazviri.
Amen.
Munzvisisa. Pane panotaurwa in the book of Revelations.
Amen.
And it says the four spirits that are in the corners of the world.
Amen.
The four spirits that are in the corners of the world. Ma positions amwe amtsheni wayo.
Amen.
There are times he ministers to the whole world.
Amen.
He stands in the four directions of the world. And he ministers to everyone.
Amen.
He teaches us all equally.
Amen.
Pane paano reva mweyamtene kuti zvinhu zvakamira so. Saka waashaiwa ipapo. Asina kunzwa zvareva. Ndosaka pachinzi chi. Mani nzeve ngavanzwe chi. Zvareva mweya kukereke.
Amen.
Saka haisina uye kungoti mweya varevei. Mweya vongoreva kuti ndatoreva zvanaka. Havasi, that's stupid.
Amen.
He knows there are those without ears.
Amen.
Are we together?
Amen.
Are we together?
Amen.
Asi kana ofamba pakati pedu saizvozvi manje. Anongoti zvimwe zvinhu zvaanongozotaura kuti izvi ndakareva.
Amen.
Izvi ndakareva. Izvi ndakareva. Whether wakazinzwa kana kuti hauna. Kunongonzi izvi ndakareva.
Amen.
Ndosaka kuchinzi vane nzeve ngavanzwe. Zvareva mweya kukereke. Nekuti zvakakoshera iwe hazvina kukoshera iwo. Pane zvinhu zvakakoshera mweya mutsvene, poita zvakakoshera iwewe. Zvakasiyana zvinhu izvozvo. Haleluya.
Amen.
Are we together?
Yes.
Are we together?
Amen.
So what is being filled with the Spirit, my children? Being filled with the Spirit. Chekutanga kuzadzwa namweya.
Amen.
Kuzadzwa nesimba ramwari. Hallelujah.
Amen.
Simba ramwari ndakakutaurirai kuti pane riri pamusoro. Panonzi chi? I will pour my spirit upon all flesh.
Amen.
Are we together?
Amen.
Ndichadurira mweya wangu pai pamusoro penyama yose.
Amen.
Mweya wamwari iwoyo. Uri pamusoro pako.
Amen.
Are we together?
Amen.
Uyo manje mazuvano hauchakuzadzi.
Mm-hmm.
Waizadza vemurayiro vekumashure Kristu asati auya. Ndo waizadza maprofita.
Amen.
Ndo yainzi the hand of the Lord was upon him.
Amen.
Are we together?
Amen.
The hand of the Lord was what? Upon him. And the hand of the Lord was upon him.
Amen.
Tichitarira Jesu achibuda kubhabhatizwa. Mweya mutsvene vachionekwa senjiva vachidzika paari. Ndopanonzi, and immediately he was filled with the Spirit.
Amen.
He was filled with the Spirit.
Yes.
And he goes on to say in his first sermon, in his first delivery, and the Spirit of the Lord is upon me. Mwewasha uripai, uripam soropam. That one is the hand of the Lord.
Amen.
So why is that? Well, for a certain purpose.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Which was national.
Amen.
It was national stuff.
Amen.
It was an individual.
Yes.
Why is that? Did Wabahami?
Amen.
Are we together?
Amen.
Back in the law. As much vano manji. Mweyam tsene unonzi unotumirwa moyo medu uyu.
Amen.
Panonzi uyu unouya hazo kubabatidzine hakubabatidzine mvura asi uno kubabatidza ichi nemweyam tsene the Holy Ghost.
Amen.
Anonzi na power of the power chi the power within us.
Amen.
Hallelujah. So mazvano tinozadzwa namweya mutsvene ari matiri.
Amen.
Ndo being filled iri kutaura.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Iko zvino tichito fellowship kudai so. Ari kutokuzadza so.
Amen.
Anokuzadza neshoko.
Amen.
Anokuzadza nesimba.
Amen.
Ndo nzira mbiri dzakanyanya kusimba dzano kuzadza nadzo in this present time.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The power of the Holy Spirit can rise within you so much zvaunotonzwa kuti level ma level ari kusiyana. Hallelujah. Zviya zvaunonzwa muprayer, this is why I really want us to pandinoramba nchitaura ngativei more serious with speaking in other tongues.
Amen.
With prayer generally, nguva yekunamata inokupresenta a very great opportunity.
Amen.
To be filled with the Spirit.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nguva yekumuimbira uchimuwoshipa so inokupa mukana wekuva so filled with the Spirit.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Even studying the Bible.
Amen.
Studying the Bible.
Amen.
Not only listening to sermons. Ma sermons ma study akatoitwa ni vamwe kudhara.
Amen.
You should learn to study the Bible on your own.
Amen.
You pick up a topic. You pick up a chapter.
Amen.
You pick up a book. You say, nduda kumbo study the book of Psalms.
Amen.
Nduda kumbo study about angels.
Amen.
Nduda kumbo study about faith.
Amen.
Nduda kumbo study about the Holy Spirit.
Amen.
Nduda kumbo study about the ministry of Jesus.
Amen.
I want to study about healing.
Amen.
You find all these things in the Bible.
Amen.
I want to study about prayer.
Yes.
I want to study about prophets and prophecy.
Amen.
I want to study about miracles.
Mm. Yes.
And then you begin to mark out places that you can find miracles.
Mm-hmm.
Places you can find miracles.
Mm-hmm.
Both in the Old and in the New Testament.
Yeah.
What you're doing there is being filled with the Spirit. You're being filled with the Spirit.
Mm-hmm.
As the Word enters you, as the Word enters you, you're being filled with the Spirit.
Mm-hmm.
But when you look at the Greek, Yagashan, this one I pull up. In the actual English, it says, be you being filled.
Amen.
Be you being filled. It really doesn't make sense, kuchirungu.
Amen.
Because grammar yachu yakasiyana. Zvinoreva about rambai mchidi, rambai mchizadzwa nemweya.
Amen.
Ivai vanozadzwa nemweya.
Amen.
Ana kungoti zadzwa ikawani zvapera.
Amen.
It's a continuous exercise.
Amen.
Continuous exercise.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
He doesn't give you timetable. Why? Because he was inspired of the Holy Spirit.
Amen.
And the Holy Spirit knows.
Amen.
Kuti takasiyana siyana.
Amen.
My timetables are not siyana.
Amen.
mabasa anosiyana nguva dzinosiyana maturity level inosiyana madedication macause anosiyana maatmosphere anosiyana haleluya nzimbo chechezo dzinosiyana noziva this is why when I go to a certain neighborhood I don't even ask for permission from God. I mark out that neighborhood.
Amen.
And I say, this is now me.
Amen.
It's now under mine.
Amen.
My spirit.
Amen.
My spirit is now the principal spirit here.
Amen.
But I can't open down my makondo. That's exactly what I did.
Amen.
Makondo to join a city.
Amen.
The river.
Amen.
Usuka ulayo niso.
Yes.
It's mine. It's
Amen.
My territory.
Amen.
My spirit is the principal spirit here. Kuti ozvigadza.
Amen.
Kuti kumira kuti ndidei kuti ndi fellowship na moyo zvakanaka.
Amen.
Because if you put yourself under some spirits, you cannot fellowship with the Holy Spirit, right?
Amen.
Your timetable of being filled with the spirit inonetsa.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Because it's an exercise.
Yes.
Kuzadzwa vana vangu, funga uchidira mvura mubucket.
Amen.
Inotanga iri kupi? Not a little bit. You see, by half, that muska by half. Right. Don't you only dish around the watch? Can you celebrate Vraj Rivers and stuff? As he didn't. Doesn't make sense.
Amen.
So that's the importance of being filled.
Amen.
There are some certain tasks. There are things that your spirit cannot achieve.
Amen.
Unless you are at a certain level of energy.
Yes. Amen.
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 There are things that angels will not respond to you.
Amen.
They will not respond to you until you are at a certain height.
Amen.
Amen.
So, as ne cannot achieve, cannot work as save, cannot achieve. Zimwe zinu ne mangomatari ne energy. It's just energy.
Amen.
The angels who just deal with energy.
Amen.
They just look at you and check your energy and they say no.
Amen. Yes.
Amen.
They don't even listen to what you're saying. They just say no.
Amen.
Because they are created like that.
Amen.
They are created to do that.
Amen.
They say no and they go and celebrate in heaven.
Amen.
And heaven is celebrating.
Yes.
Because God said no to you.
Amen.
Would you want to live such a life?
Mm-hmm.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Same with the Holy Spirit. There are moods. Pane mood chinjiri. Kuska white a field to a certain place.
Amen.
You stay quiet.
Amen.
Uchin zotwa down the tunga mira pano, but you stay quiet.
Amen.
But you're not filled.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So it is good, even when you're singing worship songs, even listening to them,
Amen.
You know, even just listening to worship songs,
Amen.
It's good, encourage yourself to stay there until you are filled.
Amen.
Encourage yourself even uchiimba around the house, uchidi uchitaronita. Encourage yourself to focus yourself. Focus your spirit until you are filled.
Amen. Amen. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Why? Here is the thing. It's a secret, this one. And I'm jealous to share it with you. But God is helping. It's just to share it with them.
Amen.
It gets easier and easier.
Amen.
The more you participate, it gets easier and easier.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
In here, I'm now at a point where I can just wake up and look at my altar, and I'm filled with the Spirit.
Amen. 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 Thank you.
Amen.
Amen.
You understand?
Amen.
No, when I could zika when I was half so. It's allowed. It's okay.
Amen.
Don't worry about it.
Mm-hmm.
It doesn't say stay full.
Mm-hmm.
Because if you stay full, you won't be filled.
Amen.
You get it?
Amen.
Yeah, but there are levels where you will stay full. Don't worry about it. We'll get there.
Amen.
Dokuna utika kudzika usvika bahafu zvo.
Amen.
Dokuna unitorera 30 days kudzika usvika bahafu.
Amen. Amen.
Munzisa. And then what happens? I just say in my heart, the Lord is my shepherd.
Amen.
I shall not want. Kubu ndatozara.
Amen.
Zvakatora 30 days kuti ndidzike. Zvotora just one mention of one scripture.
Amen.
Kuti ndichozara nomweya mutsvene.
Amen.
But it just doesn't happen. And when this
Amen.
So what is the first step? First step ndiyo yenda kupai. Whenever you are engaging yourself, be it listening to the whatever, praying in other tongues, just fellowshipping with the Spirit, even just kungorangarira Jehovah. Kune chinhu chinongonzi kurangarira Jehovah. Kungorangarira zvakumwari, uchingorangarira mabasa vakakuitira. Kana mabasa vanoitira vamwe, kana chi just meditating upon the Lord. Stay there until you are filled. Let it become a tradition for you. Let it become an exercise. Chiramba kungoamna nongoti anasi nchamboverenga Bible nchingoverenga ngoverenga. Ah, verenga kusvika wazadzwa. Kana ukazadzwa ne one chapter, that's it. Kana ukaverenga 5 chapters, that's it. Kana uchizadzwa ne one verse ndizvozvo. Pane verse inokurova so moyo so. Uchiverenga kuti vakumana verse yandibata iyi. Ramba uchidzokorodza. Ramba uchidzokorodza. Uramba uchidzokorodza. Uchanzwa mweya vachikuzadza so. Chanzwa simba ramwari richikuzadza. When you are in your place of prayer, ramba kubva ipapo kusvika wazara nesimba ramwari. Ramba kubva ipapo. Ukatonzwa zviri dry, kana uri seni unotonzwa kufara manje. Zvachitonaka. Zvachitonaka kana ndiri dry kudai, ndochitonyatsotozadza. Ndotonzwa kuzara kwacho kuchipinda mbichana ndinotozara chete. Ndinotozara chete. Poitawo mazuva unongopinda zvakanaka. Presence yakatokumoneredza ndizvo. Ipapo chifamba. Wochifamba musimba. Wochifamba uchideclare. Uchinanganisa Satani. Uchipotsera moto. Haleluya. Haungati zvichiri zvakaoma kudai. Uda kupotsera moto. Zvinokunetsa. Uchiri kunzwa kuti presence yaMwari munombara. Ishoma vakumana paka. Ndobva ndoti Satan, nemadhimoni ako ose. I'm telling you.
Amen.
You dry up.
Amen.
Ndobva ndoda kukurudza mweya yose madzinza. Zvose zvinotevera ropa. Pandakabva nekwandakarorwa. Iwo uchinzwa kuti zvakaoma kudaro. Unopenga here? Kana uchiri ikoko rumbidza Mwari. Chimbotanga kurumbidza Mwari. Hani kuzvinzwa? Paipa unongonzwa kuti prayer ichiri kurema. Chimbotanga kurumbidza Mwari. Prayer haifaniri kurema ichireba kudai. Hazviiti. Ukaona uchirarama upenyu hwehoka. Hazvisizvo. Prayer inofanira kuwedzera kusimuka, kureruka uchiinda. Ichiwedzera kureruka uchiinda. Ukaona uchitsita munamato wekuti unotanga wakapika uchiwira pasika. Mhino kwauri. Hachibatsiri chikristu ichozvo. Unotanga wakavhurira kudai. Zvichidzima uchiwedzera kupererwa. It's a bad place. Come out of that. Ukatanga wakavhurira ndozuva racho rekuwedzera kutovhurira. Hani kunzinzwa? Saka hapasi pese pekungoti mhepo dzose dzinonditeverera chakazodii. Hapasi pose. Pamwe pose ishe Jesu anenge achitoti iwe nhani iwe mwana iwe. Wakakwana here iwe? Zvokutora sechamupupuri kudai. Kuenda newe. Woza hausi kurema. Kuzadzwa nemweya waMwari. Wait. It's wait. Kurema. Hani kuzvinzwa? Uremu muzvinhu zvemweya. Uchizadzwa. Unotozvinzwa kuti ndiri kuwedzera uremu panapa. Do you know kuti pane pane pala endless kuja vaya. Thank you Lord Jesus. Vana va Israeli Jehova achimuya pagomo. Vachema Moses toda ku sei achikutaura newe toda kutaura nesu. Asati ataura. Parira maboso engirozi. Wamanda dzevarume dzarira. Wamanda dzana Gabriel dzarira kuti ishe wenyu wauya pano wakuchida kutaura neni. Vachi introduce voice rashe kuvanhu. Vanhu vakafa nekutya. Vakatiza. Vakapika kuti muprofita kana muchitida kana muchida upenyu hwedu. Chida notaura naMwari wenyu moga. Tisafa tamuonazve. Zviri muBhaibheri zvandikutaura. Pane voice raMwari iwo rikataura newe voice roro usina kuzadzoka. Unoita mavhiki uchirwara. There is a presence of the Lord that if he introduces himself to you, and you are not rightly filled, you are not at the right level of the spirit, you will die. Your flesh will die. I know what I'm talking of. Vanhu vanotaura usingazvinzwi so. Pane pandakaita 2 days ndichifamba ndisina musoro. 2 days. Chikugara uku. Panesi vaya kwataimbogara uku. Around 2018 somewhere. Ndikaita 2 days. Mwari vauya vakacheka musoro wangu vakaisa mubasket. Ndakatarisa kudai. Wakati wa invite presence yangu usiri ready. Wanyanya kufasta, wanyanya kufasta, wafastisa too much. Ende ipapo ndai fasta ni, ne namo chaiwa na. Namo mchikafu musi namba. Ndanzo wawuse murume uti yava nguva yekubva pavabereki. Face the world on my own. Chimukira porridge dai. Nichifastiswa nenzara. Anzi, baba, makakata magizi, nenamu. Mwini zara ucha?
Amen.
Makakata magizi, nenamu. Nijara, kote nekuna mati. Nga guru, I'm sorry. I'm serious what I'm saying.
Amen.
Marano zita, madam, unofamba usina msoro. I see presence ya Mwari yese no minister kwa uri.
Amen.
Ichikusiya uri pamusoro. Imwe inokuwisa pasi.
Amen.
Kunenzvisisa.
Amen.
But that's the importance of being filled with the spirit.
Amen.
Because you develop the right relationship. Because pakadaro ipapo mweya mutsvene ndo hama yako mama.
Amen.
Ndo paanokubatsira.
Amen.
Anokubatsira.
Amen.
Anokubatsira. Chero ukanzwa svika pacho pawagurwa musoro ipapo mweya mutsvene anokubatsira.
Amen.
Anokubatsira. Chidai. And truly what I'm saying, I'm telling you the truth.
Amen.
The Holy Spirit had to become my head.
Amen.
My biological head.
Amen.
I was headless.
Amen.
Brainless. She's out in Rukufamba, I'm telling you, I'm sorry. Blind.
Amen.
No way to eat food yet.
Amen.
No mouth.
Amen.
It's strange, I'm sorry.
Amen.
It happens, what I'm telling you.
Amen.
It happens. Chi imagine a presence yema demons I know kuita manje.
Amen.
Kana uri on the other side. Anongonzisa.
Amen.
Pane vanhu vamunogara nawe muchifunga sekuti ruoko rwawo kumhoresa ruoko rwemunhu.
Amen.
Uri kumhoresa mweya yetsvina.
Amen.
Pane vanhu vekuti ma breath avo kudai ma lungs avo chese chinonzi mhepo chiri pavari kufema kwavo zvichiincluda nekutaura mweya yetsvina yega yega.
Amen.
For years they are running on demonic energy.
Amen.
Mweya wemunhu wakapera kare ipapo.
Amen.
Wakapera kare.
Amen.
Pane kuna pana wa mageto yuda wa anongono pinda mune ma drag niche za watu ngazili.
Amen.
Njere zavo ato wa madimoni.
Amen.
Madimoni awuto fungari munu.
Amen.
Haiza ngana wajibigana zuri zei apasi na ipapo.
Amen.
I dimoni rukuto kuti zuri zei zei.
Amen.
Aba unengo shuti wa haamu ya zaka oma, zaka zora, hakuna chi, wo celebrate. Ndo saka zichina kiza wanu kuti, waka sangana kuti zaka oma wofara.
Mm-hmm.
Parikura rama ni ropa rama dimona, risi ropa rama wanu.
Mm-hmm.
Ya wamu ya ichina ya kufamba mwana.
Mm-hmm.
Oka di zaka naka nini votama. I know pen wangu uri right. Ah, askana, taraje gwadi, taraje gwadi askana. Exactly. Hanu nguzona. Then you thought mweyamte niche ya angafara. Mweyamte na angafara kututi azaka oma. Mweyamte na angafara. Pani mweyoma alifako. Mwuchungana mwote kuti, ngati pike kuti upenye waka oma. Ndo patino respect ane papa. Do patu nzo hodi tiri vama. It's a terrible life.
Amen.
It's a terrible life.
Amen.
Unu nilisa. Arasisi edo kuchigarapa suku. Mangu makumbu wavo. Mwea yechi. Apasina kumbore munu paya.
Amen.
Yama mwea yechi na.
Amen.
Yosaka ajimbo. Ajiwa shamisi. Kutisketi ya keri papi.
Amen.
Hato mbozuoni. Ndime mjidi mofamba maka tosiki zira mjidi. Mdusha wedwe chuta seko. Mwenda seyi ndoda kuenda kubazi. Kundi ufana wenda kubazi. Ndi kuile ndi bazi ndi kwa hari. Sino nguwa ino ndo nguwa yao. Ndoto famba uchita singo uchadi. Tuta risatara. Hawa jizi hafu. Mna cha wano uone. Kana. Neuta pasina kumbore muni.
Amen.
Mungu njia ni lukuta ora iwa nangu.
Amen.
Zuzamuta zuzamu kuta ora ziri kwe.
Amen.
Zime miti so ziri around some neighborhoods.
Amen.
Zanzo ane kufi mama ya China.
Amen.
Midi yato aisi siri midi zawa mama ya China.
Amen.
Anu njisa.
Amen.
Vura ni taku chema pamberi pamari so vura China ya so.
Amen.
Nita kuchema kuchema uti nae maruwe. Chopinda mground hiyo.
Amen.
Tono ya muwane mwezi uyu.
Amen.
Kupinda mumu mwenyika ya mwenye chuna zakadai.
Amen.
Dupa nudawa Kristu wano zazwa.
Amen.
Dupa nudawa Kristu wano zazwa.
Amen.
Tine basa wano amari.
Amen.
Tine miti za tinufana kudiliva.
Amen.
Tine maroza atinofana kudiliva.
Amen.
Tine makereke chao, macheche chao 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 atinofana kudiliva.
Amen.
Au zao tukunye mcheche rimu taonu. Bindura satana.
Amen.
Madimoni emchirezi. Sataita zataka ita dopa ayo wawo dama miti.
Amen.
Dopa wai sangana na strong men.
Amen.
Na master we ne dimoni rechirezi. Dopa wai no sangana na ya.
Amen.
Pachechi wewe. Yaka ita ura, ncha ita ura fiti. Ndi woma odio yedo anu indakuru. Pachechi.
Amen.
Dopo sangana madimoni.
Amen.
Ndi mwa da aru sangana kubawa kupi. Ayo. Ani nga chisanga na pachichi.
Amen.
Duma miru waka ita nikayumwe ya wanangu.
Amen.
This is the power of this teaching.
Amen.
Be filled.
Amen.
Be filled.
Amen.
Be under this tradition where you are filled.
Amen.
And I'm happy you are receiving this right.
Amen.
I'm very happy. I feel kuti moruko zigamchira. Nerubo wamari. You are ready to go.
Amen.
I'm very happy.
Amen.
And the Holy Spirit is very happy.
Amen.
And God, our Lord Jesus Christ, is very happy.
Amen.
Congratulations, Wana.
Amen.
Congratulations.
Amen.
Well, this is a very hard word.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Sasa mwezo zvichatsa kuti zviri kure kana kuti zviri chii. Izvo ndoo zvimwe zvinobata upenyu hwako sezvazviri.
Amen.
Uri kubva kuno kuchechi mu next door wako. Satan wakapinda machira chese chinonzi machira chiri pamba pake. Chese kubva kuzvikorobho. Kusika kuzvipfeko zvemukati mweya yetsvina. Saka inototanga zvinoto madress ake ose madhuku ake ese anotanga kutorwa nechaedza chawagamuchira. Anonyudzisisa. Uchoti chiko nhai vanhu vamwari chichi chii ndakapara chii hapana chawakapara. Hatirwi nei nenyama tinorwa nemweya. Hatirwi neropa. Nenyama tinorwa nemweya iri muchadenga. Ndo inoona zvawagamuchira. Ndo inoona goridhe rawapfumbatidzwa naShe Jesu Kristu. Ndo inoona the ministry of the Holy Spirit.
Amen.
Especially the ministry of the Holy Spirit. Satan inomuvhiringidza. Inomuvhiringidza. Ndo zvinhu zvaasingadikana kunzwa izvozvo. Kozi zvinomuvhiringidza waya waya. Ukaona mwana wa Mwari anoyanana namweya mutsvene. Mwana iyeye unokunda Satan pazvose. Unomuwisira pasi. Unomuridza kuseri nekuseri. Ende zvinhu zvake zvechingoendeka. Ungava usina chinhu kana kuti ari pamusoro penyika munhu iyeye zvinhu zvake zvechingoendeka. Ungava ari mugwenga kana kuti ari panzvimbo dzake dzekubudirira munhu iyeye zvinhu zvake zvechingoendeka. Zvechingoendeka munhu iyeye. Kana ari panguva yekumirira kubudiswa naShe munhu iyeye anenge akangofara. Kana azoona munana wake munhu iyeye anenge akangofara. Ungava achienda kubasa mangwanani anenge akangofara. Paweekend anenge akangofara. Munhu anoyana naMweya Mutsvene anogamuchira the ministry of the Holy Spirit. Chero akarebukwa anofara. Chero akakongrajuletwa anofara. Akauplifutwa anongofara. Ikanzi yava nguva yekurwa anongofara. Ikanzi nguva yepeace anongofara. Haleluya. Anditaura sezvazviri apa nongodambuka. Kune zvima ministries zviri very stupid and ridiculous. Zvezvo zvinonzi ana apa hana basa nazvo chero sikasvikepi vakazvinzwa hana basa nazvo. Zvinonzi ana tajamuka zvezvo. Tajamuka prayer group, tajamuka prayer ministry. Zvimwe zvinhu vana vangu siyanai nazvo mupfire pasi. Tajamuka, tajamuka maimbovepi. Mazojamuka manga muripi. Ende yango vatajamuka, tajamuka muchiwanii. Nanhasi munongojamuka. Mwari akauya akati it's a time for peace. Pane peace here pavanhu vanoti tajamuka. Tadiniwa, exactly, thank you. Tadiniwa, prayer group. Thank you. Hey, amen. Tadiniwa. Madiniwa. Mnyamchene ari ipi mchidiniwa. Stiff-necked generation. Always resisting the Holy Spirit.
Amen.
And the Bible says, I swore in my wrath, they will never enter my rest.
Amen.
Though I'm not dinning, because they don't enter into God's rest.
Amen.
They can't rest from their own work as God did from His.
Amen.
What dinning? Tadinio. Madiniwa ku mamripi. Wom zenga wotichi. Tadiniwa na Satan. What does the word of God say? Love, peace, and joy in the Holy Ghost.
Amen.
That is the kingdom of heaven.
Amen.
Love, peace, and joy in the Holy Ghost.
Amen.
Love, peace, and joy in the Holy Ghost.
Amen.
Love, peace, and joy in the Holy Ghost.
Amen.
And the fruit of the Spirit is what? Love. You will find that joy is also part of the fruit of the Spirit. Gentleness is part of the fruit of the Spirit. Imuri kupika nekudiniwa. Pane joy pakudiniwa. anozoona kudzinga the ministry of the Holy Spirit nekuti havana vakaishaya havadi kuidzidza vazosvika pekuti havachiri nenayo wavakadhiniwa naye ndi mweya mutsveni apa mweya mutsveni ndiwo wavakadhiniwa naye pathetic students people who don't want to learn of the word madzoro bandamba that's what Jesus is saying Hallelujah.
Amen.
Ndizvozve vanangu Mwari akati uyo idzoro bandamba iwe oda kuramba uchiti chii kuti Mwari vana venyu anokuseka kuti handi vana vangu ndikamuti dzoro bandamba pakusaka kudii Mwari vakadii vakasukwa neropa ropa rani andi rangu rakasuka
Amen.
Mwari vakakuti dzoro bandamba indongo kutiwo dzoro bandamba handidzoki kumasure Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
So, the ministry of the Holy Spirit, it helps you to avoid zvakadaro.
Amen.
It helps you.
Amen.
Because kuzadzwa namweya sezvandataura, zvinokubatsira, zvinobatsira mweya wako to discern the presence
Amen.
Of the Holy Spirit.
Amen.
To discern the will of God.
Amen.
To discern Mwari ari muzvimu, unotanga kumeasure the glory so.
Amen.
You start to measure the glory.
Amen.
I go now once. I can the glory conference. You want to think what we can zara ni glory, man.
Amen. Amen.
Mangoma glory conference. Eku idzinga. Mangoma glory conference. Eku irebuka.
Amen.
I've gone to many places, to many conferences. I attend them, whether live or virtually. Chizona pama TV so.
Amen.
Vanhu vari busy. Kurebuka mari.
Amen.
When we're busy, who rebuke the anointing of the Holy Spirit.
Mm.
Be careful of people who say, Hazisi zose zose zinongo da simbara mwari.
Amen.
Be very careful.
Amen.
Be very, very careful.
Amen.
Be careful of, when I'm not, minana ini njimbo yayo.
Amen.
Zimu zinoda kushanda na mawako wako.
Amen.
Be careful.
Amen.
There is truth in that.
Amen.
But understand this, to us, Jesus is the truth.
Amen.
Zvokwadi munhu kwatiri.
Amen.
Hani muri kuzvinzwa?
Amen.
Zvokwadi hazvisi zvirevo. Zvokwadi haisi wisdom.
Amen.
Zvokwadi haisi ma statements.
Amen.
Haisi ma beliefs, haisi ma doctrines.
Amen.
Haisi ma conclusions.
Amen.
Muri kuzvinzwa vanhu? Kwatiri zvokwadi haisi ma revelations.
Yes.
Haisi ma days, nema dispensations.
Amen.
Nema timetables.
Amen.
Ne history ne zvakamboitika kwatiri zvokwadi ndi Jesu.
Amen.
Jesu ndo zvokwadi.
Amen. Yes.
Kwatiri Jesu ndochi ndo zvokwadi.
Amen.
Jesu ndo zvokwadi.
Amen.
Akati gore rinouya muchabudirira kusina zvamamboita ndo zvatinoita.
Amen.
Na uya uchindodzaka asi zvose zvinongoda zvodzoka.
Amen.
Asi zvose zvinongoda zvodzoka.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And I want you to pick up on this. As I'm closing.
Amen.
This is one of the very fundamental benefits of being filled with the Spirit.
Amen.
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 Amen. Amen. Baba brain zako.
Amen.
And when this
Amen.
Your hand becomes the anointing of the Holy Spirit.
Amen.
Ukararama upenyu hwekuzadzwa sona mweya. Ropa rako iri.
Yes.
Ropa rako rinodairira simba ramwari.
Amen.
Such that munova neugaro hwamwari.
Amen.
Munova neugaro hwamwari.
Amen.
Inovatemberi. Muri kuzvinzwa?
Yes.
Inovatemberi yamwari.
Amen.
Ndokuti Mwari vanoita kunge vachatorasika kudai.
Amen.
Jesu, zvandaiva ne 3 days ndiri mumuviri madhibhora.
Amen.
Kuchigaro chekudenga kusina munhu.
Amen.
I'm telling you the truth.
Yes.
Aha, I must get organized. Mwari vachitaura. I'm telling you the truth.
Amen.
Mwari vachita 4 days vari pabodhi yako kudai
chete.
Vasiko kudenga.
Amen.
Ndirozi dzichishanya pamba pako.
Amen.
Sezva dzinoita dzichishanya pachigaro chamwari.
Amen.
Mukuninzwa?
Amen.
Creation ichiresponda kwauri. Ichikanganwa denga.
Amen.
My prayers, Emma Christo, achi anzi robambi ripakwa.
Yes.
Neku chengeta zoto.
Amen.
Neku zazwa na mweya.
Amen.
Neku developa tradition yeku zazwa na mweya
wama. Amen. 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 Yes.
Kutairira the ministry of the Holy Spirit.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
May you be such a generation.
Yes. Yes.
May you be such a generation.
Amen.
Kuti sivo tsoka dzako fadza tsika kudai. Madimona no maka makilomita.
Amen.
Kuti for 10 years hatichasviki
apo. Yes. Amen.
10 years hatifambi 50 kilometers dzetsoka dzasivo hatipindi.
Amen.
Isu madimona ezvirwere hatipindi.
Amen.
Madimoni epo vati zvino varume history muno zvetaka mutalokerwa kunzi takasiyana madepartment vedu.
Amen.
Madimoni akonfuzani.
Amen.
Atukani.
Amen.
Atukirirani.
Amen.
Atuke chero Lucifer chai.
Amen.
Zvano zvoda hatiiti.
Amen.
Asine kuda kwezodzo iri pamusoro pako.
Amen.
Madimoni ngaatange kuita zvasingamboiti.
Amen.
Madimoni nga adzingani.
Amen.
Madimoni nga conduct ma delivering service.
Amen.
Uri nga wana.
Amen.
Go on with my exploits.
Amen.
My exploits.
Amen.
Greater works than this shall they do.
Amen.
Greater works than this shall they do.
Amen.
Greater works than this shall they do.
Amen.
Namuchini makani dzidzisa wakati chose chaunoona baba wako Emmanuel vachiita.
Amen.
Dzidzisa mweya wako unongedze kuti greater works than this.
Amen.
Greater works than this shall I do.
Amen.
Amen.
Ani kuzvinza vanangu.
Amen.
Move into that space.
Amen.
Move into that space.
Yes.
Move into that space.
Amen.
Move into that space.
Amen.
Iva munhu anorarama munyika yemweya.
Yes.
Iva munhu anorarama munyika yemweya.
Amen.
Ita zvinhu zvako munyika yemweya.
Amen.
Plana budget rako read the week uri munyika yemweya.
Amen.
Manage mafinance zvako uri munyika yemweya.
Yes.
Manage marriage yako zvinhu zvako zvese uri kunyika yemweya.
Amen.
Gadzirisa zvinhu zvako uri kunyika yemweya.
Amen.
Fellowship na mweya mutsvene uri kunyika yemweya. Rarama uri kunyika yemweya.
Amen.
Mighty name of Jesus.
Amen.
Mighty name of Jesus.
Amen.
Vanokukuhwa, vanokuvenga vagokuti.
Yes.
Usingazvinzwi uri kumwe, uri kunyika yemweya.
Amen. Amen.
Zvichishaya zvazvinoreva so.
Amen.
Munhu ari panyikini wago kuti dai ndirini ndanyiwa kudai ndai ndafa aenda kuzvisungirira iwo uchigegedzera kuseka uchirumbidza mari tatiko hatifambi kunzizi dzakadai titsiki masuweji nditsiki masuweji ndinei nazvo izvi zvinowisira pamwe vamwe pasi ngazvikusimbise mwanangu zvinodzosera vamwe kumasure iwo inzwa kusimba kuti ndochitoenda ndicheri mani gedheraita nharo richiramba kudzaruka iwe tinzwa kuti iri ndo randichabvisa iri ndicharibvanganyura ii iri ndicharidzura ii izvi ndozvichaitika chete mighty name of Jesus. In those places where you were discouraged,
amen.
May the Holy Spirit minister to you now.
Yes.
May the Spirit of God minister to you now.
Yes.
May you be encouraged. Simbiswa mwana wangu, simbiswa, simbiswa. Ita samuprofita dibora. Uti mweya wangu pfuura. Mweya wangu pfuura rwizikishoni. Mweya wangu pfuura. 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 Iwone nzvimbo yako. Iwone nzvimbo yako. Yehuchi nemukaka. Inoyerera huchi nemukaka. Zvawakanzi nasheri chakupa zviri kuuya. Zvinotouya chete. Zvinotouya. Uchatozvirarama. Ucharamba uchitopupura. Uchatozvipupura chete. Nyika dzichazvinzwa. Dzeve dzichazvinzwa. Meso avo achazviona. Vachakucelebreta chete. Vachakukongrojureta chete. Vachasimudzirwa nekuda kwako iwe. Zita raJesu richasimudzwa panyika nekuda kwako iwe. Ndati zita raJesu rosimudzwa panyika nekuda kwako iwe. Zita raJesu rosimudzwa panyika nekuda kwako iwe.
Amen.
Mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. I welcome you to the Holy Spirit generation.
Amen.
The true Holy Spirit generation.
Yes.
The generation of fire. The generation of fire. Behold, it says in the world, the glory of the latter house. The glory of the latter house. It shall be more than the former.
Amen.
It shall be more than the former.
Amen.
More glory upon us.
Yes.
Than which was upon the tabernacle of Moses. More glory upon us.
Yes.
Than which was upon the temple of Solomon. More glory upon us. Than which was upon the Ark of Covenant.
Amen. Amen.
Are you hearing me, children of God? Are you hearing me? The glory of the latter house. The glory of the latter house. I pray for you to move in that glory.
Amen.
I pray for you to move in that glory.
Yes.
And may this cloud never depart from you.
Amen.
Continue to be filled.
Yes.
The Holy Spirit will help you.
Amen.
Nyamte nwacha kubathi.
Amen.
Zodzoya baba lako inondani yewe.
Yes.
Anibokusiye.
Amen.
Anibokusiye.
Amen.
Zodzoya kabari nyedu inondani yewe.
Amen.
Zodzoya Emmanuel inondani yewe. Inondani yewe.
Amen. Merekesi handeli
asukuriya makasiya. Inondani yewe. Nyamte nwanyewe.
Amen.
Ishe wako mfuji wako aniwe.
Amen.
Give him food, Akanaka. The Lord will go with you.
Amen.
He will teach you even better than I have taught you.
Amen.
And you will be filled with the Spirit.
Amen.
Always.
Amen.
And constantly in Jesus' name.
Amen.
Let us end a moment of prayer, worship, and thanksgiving.
Amen.